vachindiumburutsa kunyange pandaitadza mamero vaisafa vakandiutsa vaindiseka ndichitetereka vaindiseka ndichitetereka nenyika ndichipepereka takakauya ndakabva ndasimuka avasati vandiona varichapera gore ndakavasona ndakazarirwa kurova ngoma ndoimba ngoma kusvikira ndapfuma skelehu skelehu vari kuwaina vachiti skelehu 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 mafans vari kuti skelehu akore rino ichaimba kwasa taita mari kutange muvhato notoni handichada chimoto chaimba ngoma kusvika ndabata mudonzo kirineti tarisa smart mafans vabvunzwa hanzi kirineti uchi ndakundokuvega hembe dzepadoro puchi iri ngoma simblexfolden netouch